nguva ino yesangana ishanganani inounza vanotengesa isu vemahotera vane zvino zvekubva matingati maattractions uyezve vanotenga vacho vanozoshambadza tinge tichida kuvanhu vauye vachiona zvinoyevedza zvisina nyika dzese dzepasi. Tichitaura takadaro tine anoti matraditional markets neatinoti maemerging markets vanotengera kubva kunyika idzodzo dzese dzandataura idzodzi. Zvakakosha kuti tinge tichisangana pamwe chete tichiona kuti zvino tinozvishambadza sei, tinozvisa sei mabrosers mumagazini kuitira kuti munzvimbo dzavanenge vachibva ikoko vanozozvitengesa sei kana zvishambadza sei. Tinosangana pamwe chete tichibvumirana.
Takatarisa nyaya idzodzi dzekokushanyirwa kwevanhu munyika pari zvino, muri kuona dziri nzvimbo dzipi dziri kunyanyofarirwa nevekunze kwenyika?
Nzvimbo dzanyanyofadza vekunze kwenyika iyi nzvimbo yeVictoria Falls nekuda kwemapopo mariko nekuda kwemhuka ingati wildlife experience. Asi tiri kuonawo zvakare zvichitanga kubudirira kueastern Highlands zvaakuchitanga kunana masvingo zvaakuchitanga. Zvorembeki zviriko kare tikuona kuti zvaakuchitanga zvishoma, uyezve kunana Lowveld tikuonawo zvakare zvichibudirira nekunana Kariba tikuona zvichikwira.
Pane zvamuri kuita imi here kukwezvawo vanogara imomo munyika kuti vawanikwewo vachifambira dzimwe nzvimbo dziri munyika pari zvino?
Tiri kuita zvakawanda, asi dambudziko ratiinaro ndemari yekunge vanhu vachivhakacha, vanhu havana mari. Saka hazvinei kuti taitei, chinhu chavari kuda vanhu ndechekuti vamufambe, nekuti nei hatingati liquidity crunch kwemari munyika. Kushambadza kwedu hakuna zvakunonyatsobata, nekuti vanhu vangotarisirana nechouviri chokungoti inini ndawana here chikafu, ndaendesa mwana kuchikoro here, chokuzoti tivhakache chatova chinhu chii sekendari. Asi tabvira tiine mitengo yakaberera, tabvira tiine atingati mapakages aramba aripo, hatikuramba tichishambadzira mumapepanhau ari muno.